tikusangana neizvi zvakasiyana siyana ndikuona kutambudzika kukuru kwevanhu nekutadza kunzwisisa kuti vangazvigusei mukutambudzika uku hawo and kuti gavhumendi inobatsira kwati mukuvabatsira
zvii zvamuri kuona mukufamba umu takatarisa nyaya iyoyi yekupiwa kwevanhu zvinhu zvakadai sembeu nezvimwewo
vanhu vari kutarisira kuti pavanenge vachipiwa rubatsirwo negavhumendi athinki example yandingangopa ndeyetarend ruling party iripo tiri kuona vanhu vachinge vakapfeka matisheti ezanup f vamwe vakapfeka mazambia ezanup f vachiti ivo kuti vapiwe masiti iwaya kana kuti fertilizer or whatever it is vanofanira kunge vakapfeka zanup f matisheti nemazambia or macaf or whatever it is kuti vange vachipiwa mafees nefertilizer and ndikatakuvaexplainera kuti handizvo you don't need to wear zanup f emblematic clothes kuti unge uchipiwa masiz because yandataura yekuti is the obligation of the current government actually provide subsidy local farmers commercial farmers and even peasant farmers and so forth saka ndozvimwe zvinhu zvakuti tikuona kuti kusanzwisisa kwevanhu nekutya kuti tikafange tiri vezanup f hatingapiwe I think that is a wrong message yekuti zanup f has to be fair and be transparent and be truthful to people kuti vanhu vange vafuna kutsa kwekuti tikasapfeka because vanhu vari kupfeka vanhu vemdc vamwe vacho vanhu vemamwe mapata minimum madpt party mapata akasiyana siyana but vari kungoti tikauya takapfeka zvezanup f but they are not actually zanup f supporters saka those are some of the things that we just need to be transparent in Zimbabwe kuti zvinge because izvi hazvi kubatsira even zanup f yacho daivhen vanhu vakauya vakapfeka iyoyo uniform yezanup f This is something that the government has to do for its people, not the party at all.